zvikati kungogwagwa vanotanga amai mutsanga vanga vatomuvha musinde yavo ikatsigirwa nevamarigadhi pakataurawo vachipanga chipanganoepu vachitsigira mosheni iyi pakataurawo vaonza manisaka vachitsigira mosheni iyi pakazoa kutaura onaasvika gurukota rezvemutemo rikabva ranodzevedzera kunasika kuti inenge nenyaya yaanga achida kutaura saka vanhu vatomboti ngaabvepo vachitiva kuti pamwe yanga achida kutaura nyaya dzisina kunaka ndobva vambamira maproceedings debate vambomira ipapo.
Vadare vatambira sei shoko rekuti mutungamiri wenyika Robert Mugabe vasiya basa voga vasina kuumiswa neparamende?
Ndingati Vadare vagamba kuenda kuaimo pavaudzwa nemutauro weparamende raJacob Zuma kuti vawana tsamba kubva kustate house nekuti vaMugabe vasiya basa. Vanhu vese vafara vakatenga kuimba vachiitira nekuti vaMugabe vatozokurudzira kuti vanhu vaagara ipasi vachitopota vachiitira kuti vavaberengere tsamba iya yese yanga yabva kuna vaMugabe.
Ndiani auya neshoko iroro kuna vaMugabe?
Shokuri rauya negurukota rezvemutemo vabonerwe navachina masa ndo vakira vakaenda pastage panga paina vaMugabe ndobva vazevezera. Ndingati patanga dhibheti iri vabonerwe vatomboenda pastage bati vanhu vati kutekedzomutofunga vanhu vafunga kuti hapari zvino zvavasinaona kazva vangu vachida kutaura saka vabva vadzokera ndobva vazodzoka pataura vanhu ndofunga vanokwana vatanhatu chete tatanga dhibheti iroriri saka nenguva dzataurwa navamugenda goa kuti teminonzi yaitika nahalf past three saka dhibheti iri ratanga naso kunyonge vanga vaidhibheti pamwe ngatitomira because vanga va kutoziva zvaazvaitika kustate house.
Saka zvaakurevei kuvadare nevana vezimbabwe?
Ndingati vamugenda pavangoti tamba yabva kustate house vabva vati saka hapasi sina kodzero kuti tirambe tichindirira mberi nedhibheti ranga richiitwa uye vabva vazivisa kutiwo pasemutemo ivo vanosungirwa sasvika kuparamendi vange vachidoma kuti ndiani achange akana kubata masomo emutungamiri wenyika saka vamugenda vazivisa kuti izvi vachazviita mangwana nguva dzapopm dzisadzakwana kuzivisa kuti ndiani ari kutana kubata matomo emutungamiri wenyika yezimbabwe.
Ko vezanup f vari kutarisirwa kuti vane munhu anogona kutungamira vaEmmerson Mnangagwa vachatora matanhapi kuti vange vachizosvitsa zita ravamunangagwa kudare reparamende kana kuti vamunangagwa vazotanga kuve mutungamiri wenyika?
Inova sekuti kutanga mangwana chaiwo vamugenda havana zvavo kunyatsokutsanangura kuti ndaati matanho avachatora ese asi vachiwo pamutemo ivo pachavo sasvika ndova kusungirwa kuti vange vachiari kudoma kuti ndiani ari kutana kubata matomo saka ndiri kufunga kuti kutanga pari zvino kusvika mangwana sei chaiko chaiko haitingi pane matanho anenge azotorwa okuti zvofambiswa sei kuti vamunangagwa vadzorwe muhurumende kuti vange vari kuzotora chinzvimbo ndofunga munoziva kuti pawekend apapa vatoreza mpeva vakaita chisungo chekuti vamunangagwa ndo vanofanange vari mutungamiri webato iye.